Welcome, Zimbabwe, to The Connection, your platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, April the 17th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are focusing on Independence Day. It's the 18th of April tomorrow. Remember, a day Zimbabwe secured her liberation from the vagaries of colonial domination. That's not the only headline, though. It's also the first time that we are marking independence without Mr. Robert Mugabe as President of the Republic. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you'd know by now, we are also streaming live on our three websites, www.voandevele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Once again, welcome. I'm Ntungamili Nkomo. Zimbabwe is marking its 38 years of independence from colonial Britain tomorrow with festivities set for the National Sports Stadium in Harare, where Mr. Emmerson Mnangagwa will deliver his inaugural independence speech as the President of the Republic. He took over power from Robert Mugabe following a military coup last year, and historically, this is the first time in Zimbabwe's history that we are celebrating independence with Mr. Mugabe as an ordinary member of the public. Pretty historic. Since then, a new narrative has emerged from the Mnangagwa government. Zimbabwe is open for business and is on a new trajectory, they say. But critics disagree. They say Zimbabwe is still on the same path as it was during the Mugabe era. They cite the skyrocketing the prices, like today we are hearing the price of bread has gone up, and that's not the only thing. Prices of basic commodities are going up. But the government is promising stability, and they are saying that the upcoming election will give them a full mandate to take charge of the country. Remember, Mr. Mnangagwa has been running around, going to different parts of the world, appealing for investors, but by his own admission, those countries and business executives have been telling him to, you know, they're waiting to see how the coming election is going to play out. So we will see where Zimbabwe will be headed after this election. Pretty exciting times. Indeed, but the bottom line today, the basic, very important question that we are asking you as the youth is, where are you today, 38 years after independence? Is there anything to show for our independence? Really, some say yes, some say no, and we have a guest to discuss this very interesting topic with us. Guest number one, we have Denford Ngaziwore. He's an MDCT youth. He's in Harare. Comrade Ngaziwore, good evening and welcome.
Thank you.
We also have on the other line, all the way from Plumtree, Dingomuzi Puti. He's a ZANU-PF youth, and I have to disclose that Dingomuzi Puti is my friend. I tried long ago to dissuade him from joining ZANU-PF, but I failed because he's a man of his own conviction, and we still remain friends. We went together at high school, Tekwane High School. We were together same classes, Form 5, Form 6, A level. And he has a Russian name. He's called, if I remember, Vissarionovich Deputy, whatever that means. Mr. Deputy, good evening and welcome.
Good morning, Tugamit.
Gentlemen, I'm happy to have you on board. Let's start with you, Puti. It's independence tomorrow, 38 years down the line. What's your take as a youth? Do you have anything to show for it?
First of all, I would love to thank you for this opportunity. Then I would like to categorically state how we get involved as youth and what this means to us, being independent and at 38. To the youth of Zimbabwe, it is an important moment in that it is the first independent celebrations that are going to take place with the youth of Zimbabwe in a political environment that is different in terms of leadership renewal. Be it people as ZANU-PF or MDC or Sihlahla Party or Ntobeke Party, but what there is that there is transformation, there has been transformation from what has been since 1980 to today. This is an attempt to try and resonate with the current affairs. But also generally, it means a lot to call ourselves independent because we are counting or remembering the selfless dedication that was shown by children of Zimbabwe in terms of wanting to liberate black majority from colonial yoke. Which liberation comes with virtues such as empowerment economically and in other facets. So, this is what I will say.
Thank you there, Puti. And if you could do us a favor by turning down the volume of your radio, we are getting some feedback. Meanwhile, Mr. Ngaziwore, welcome and 38 years down the line. What does tomorrow mean to you?
Thank you very much. As a young person based in Harare, I view this 38 years of independence as a mockery to the young people of Zimbabwe, mainly those who were born from 1980 up to that. Those youth or those people who are only from 1980 up to date, they never enjoyed the so-called the real life where our forefathers used to enjoy, where our forefathers used to send their children to school. So this is a very sad development as a young person. On top of that, I also hear that this guy is saying we have a leadership renewal. So I don't believe it's very wise for us to celebrate the leadership renewal which came out of coup. So people in 2018 voted. Besides President Tsvangirai, who would believe we rigged, the election was rigged, but at least Robert Mugabe was declared the winner. So for us, after 38 years, to celebrate a coup government. As a transformation, I believe it will mock at the young people. The young people for these days, they should be happy to have a free and fair election. They should be happy to have a free environment. So I believe currently, I think the safest thing for us as young people is to condemn that this 30 years of independence, which we are celebrating tomorrow, is something which we never expected to have a coup president presiding over a 38 years through. So what is happening, going to happen tomorrow is something which is going to be done by an illegitimate president. Whom will view while in the government for 38 years? Whom will view he has been fired from LPF, but he came through a dead door. So for me, I think there's nothing to celebrate.
Nasi ndaba Phuthu ungazore uthakula lutho lokuthakazelela lapha ngoba okwakuqala okumqoka njalo silo hulumende ongene ngemva kokuhluthunwa kwentambo libutho.
I would like to say that us as ZANU-PF people and as patriots will never be threatened by mere shadows where we have a bunch of charlatans who never take anything for right. They have an inherent culture of opposing for the sake of opposing. And we know that they've been brainwashed for decades through generations using National Endowment for Democracy and Westminster Foundation dirty monies for purposes of regime change. And for that one, I will not dwell much into such by way of arguments. Even a child can witness to the fact that the man is in presence of nguhulumende lo kusukela siqala sithola izibuse socially, economically, and in other facets, lokuguqulwa kwemithetho landi. Ongakuboniyo ngumuntu nje odla ngalokho kokutshona ephikisa abantu bethona bephakathi kwamahotela adurayo besayinele okungama-petty cash okokunikwa ngama-NGOs ukuthi baphile bahlale be-oppose uhulumende. Engikwaziyo mina yikuthi iziwula kuphela those that don't value important dates of their state calendar. Kodwa abantu abazi imbali yabo, be it any country, no matter how poor, bayakwazi ukuthi kulelanga elinje. Those Americans today that people make eulogies of celebrate amalanga abo afana lama independence abo of the 1770 something, lamalanga okuthakazelela u-Abraham Lincoln. And I want to correct the misguided element by way of a point raised by my colleague there that there is something called an illegitimate government. On the 18th of November, I am one of the people who went to Robert Mugabe Square and also Zimbabwe grounds to march against, to march in solidarity with what was taking place. The project Operation Restore Legacy. And everyone from all political divides, across churches, denominations, everyone, colored Indians, people were celebrating together. I want to believe that my colleague was also one of those people. The issue was not anything other than to say, Mugabe kahambe. Now say hambile. ZANU-PF, by way of its central committee, the highest decision-making body, on the 19th, bahlala phansi bamkhipha from being the first secretary of the party and babiza ucomrade Idi Mnangagwa to come and take over, which is a legal procedure by way of our constitution. Kwasuka khonapho kwalandela i-process of impeachment on the 21st of November, which when it was on isiphumelela laphana, we saw Robert Mugabe resigning on his own. And legally, was it supposed to be an election there and there? Or that party which had the president also Sibusiso a provider umuntu okumele athathe over yikho ke sahamba sakwenza an extraordinary congress samgcoba ubaba Mnangagwa. Whatever legitimacy that they are talking about, that's a piece of sublime mysticism and nonsense.
Aha, ndinoziva vangazore kuti munoda kupinda ipapo asi batai makadaro nibotora mutereri. Tine va mutero parunare. Va mutero makadi.
Tiripo makadi iwo.
Aiwa tiripo edu. Matibata muri kupi?
Tiri kuNamibia.
Wakamira sei?
KuNamibia kuri nani zvako. Kuri nani zvako. Asi hakuzofanana nekumusha.
Indawo. Kwakasiyana pati.
kushandira kunyika isiri yako unongoona bedzi kungoti ushandi unemfaro hongu mari nenge uchipiwa uchitenga zvaunoda but kungoshandira kunzvimbo isiri yako unongova kuti hakuzi kwangu hongu hakunyanyi hako kuipa sekune dzimwe nyika kuti unobatwa neseri kweruoko asi mapockets ekurafugwa nekubata zvakaipa unoaona haiendi there saka unenge uchingodemba kuti dei nyika yangu yanaka tashandirawo kunyika kwedu tichishanda tichiona zvinotibetsera tiri kumusha ndo zvinobudwa nemunhu wese
aha saka hanzi nemutungamiri wenyika vamunangagwa Zimbabwe is open for business uyezve vakaburisa mashoko avo nezuva reindependence iro riine zuro vachiti mwana wese wezimbabwe anofanirwa kucherechedza zuva iri nekuti izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yezimbabwe vari kuti nyika iri kufambira mberi uye iri kufamba negwara rebudiriro muri kuzvionawo seizvi
chekutanga ndinourira navo vanotaura vachitivo zuva reindependence izuva guru izuva rakanaka ichocho ichokwadi izuva rakanaka zimbabwe yakanga yakapambwa nevapambe pfumi tinobvumirana kuti madzibaba edu madzikoma edu vana mai vedu vana sisiri edu vakaenda kumusango vakanorwa hondo yekusunungura nyika kubva kuvapambevu tikaihwina nyika yedu 1980 iyoyo history iyoyo haidzimiki inoramba iripo ukaona munhu anoramba kuti nyika yakanga yakapambiwa uyezve ikasunungurwa nevana vevhu vakaenda musango vakanogura nyika ukaona munhu anopokana naizvozvo handizi tingamutsananguriri sei saka zuva iroro reindependence izuva rakakosha ratisingafaniri kukanganwa izuva rofanira kuti rirangarirwe nesu tigorisiyira vana vedu vachirirangarira kusvika nekusingaperi tinofanira kurifarira asi tichifarira zuva reindependence tinorifarira uku tichichema zvakare tichichema kuti zvakagwigwa nababa vedu navasisi vedu hazvisati zvazadzikiswa hazvina kuzadzikiswa tangosara nezita rekuti tine independence asi mufaro wave mushoma mukati menyika vanhu mabasa hamuna vanhu vari kutambura ukapinda mumastreet ndaive kumusha mwedzi wapera mastreet ekuzimbabwe nemastreet ekunze kwenyika akatosiyana zvachese akasiyana zvachese mastreet ekunze kwenyika ekuri dzimwe nyika akachena vanhu hakuna munhu anonetsa mumastreet achitengesa asi muzimbabwe hamufambiki nekuda kuti vanhu vari kutambura makambani akavhara vamunangagwa vari kuti nyika iri kufamba zvakanaka hatisataona kunaka kwenyika so far tiri kungonzwa mashoko avanotaura nemuromo nokuti tiringona kutambura mari hakuna mumabhengi vanhu vanongotambura magraduate akapedza chikoro havawani mabasa saka nyika yakanaka papi payakanaka vari kungopromisa vachingopromisa asi havasi kuzadzisa zvavari kupromisa zvacho kuti vanhu vafare vanhu ngavafare asi so far vanhu havasi kufara dee kuchinzi mashoko avanotaura anoenderana nemabasa vamunangagwa nekade kuchiurira nawo but inoanza kuti inini hurumende yavo yavamunangagwa chaizvo chaizvo haisi pakugadzira kutambura kwevanhu zvakasiyiwa mugabe zviri takati pamwe zvavadzisa mugabe zvinhu zvichachinja hazvina kutombochinja zvirikutongoita wese
tarisiroyeda
hurumende itsva pamaelection anouya tikaiyi vachamisa vakapinda vakahwina tikavavhotera chionesa ndechekuti tovanza kuti kuna vamwana vari kudhauta vachamisa ruzhinji kwezimbabwe gwavimba navachamisa tavavhotera vapinda pachigaro ndo vangatochinje upenyu hwevanhu vodzosa zvakagwigwa nemadzibaba edu kuti vanhu tifare tigare munyika medu tichifara iye zvino tiri kunzwika ingatidzoe kumusha
aiwa tino mukoma mutero regai timboisiya ipapo timbotora vamwe vatereri vakawanda asi tinotenda nepfungwa dzenyu mudzoke mangwana muchirongwa Before I go to our next caller, ndimbodzo kwamuri mukoma Danford, ndinozva kuti manga muchida kupindura zvataurwa nadzimwe muzi, pinda henyu ipapo. Hanzi basa renyu seopposition kungoshoropodza zvese zvinenge zvaitwa nehurumende yeZANU-PF.
Totenda asi chekutanga ndoda kutaura ndoda kutenda vamutero vekunamibia nekutsigirira UNDC. Mashoko angu kuna vamutero ndekuti hamuzi mega, nyika yose iri kuona chiedza, nyika yose iri kuona vachamisa semunhu akanunura vana veZimbabwe. So I want to thank you very much, but ishi yavakomana vezanu ava tinoshamisa ndechekuti izvo isusu seNDC hatingoopozi for sake of opposing. Chekutanga hurumende iyoyi yavamunangagwa kana tichiti yakapinda zvisi pamutemo, hatisi kutaura nyaya yekuti yekurizana kwamugabe, tiri kutaura nyaya yeprocess yakazolida kuti vamugabe varizaine. Chekutanga ndechekuti isi wekutanga takava nemasoja patv, hazvina kumboitika izvozvo. Chechipiri, tingava nemasoja mumugwagwa, hazvina kumboitika. So izvozvo zvakalinga kuti vamugabe varizaine, but kurizana kwavo nekuzopinda kwavamunangagwa kungange kuti pamutemo. So ndiri kuti inini zvisinei, ivo vamunangagwa pavapinda vane zvakawanda chose palong speech yavakaita kunational sports vachipromisa vana veZimbabwe. And kupromisa hakusi kwekutanga, vamunangagwa ndiye munhu anga ari mukabhineti yavamugabe from 1980 svika pari paakapinda aita president. So pawaipromisa it was an extension yemapromisi emabasa akaposwa neZANU-PF 2018. Yangova extension yefood for all yakapiswa neZANU-PF 1980. So ndiri kuti isusu kana takukritisaiza, haisi kukritisaiza, but iishu yenenge yakabva neZANU-PF, because people want to follow us in my manifesto. ZANU-PF ini zvakapromisa, maegm zvakapromisa. So ndiri kuti pati kutarisa nyaya yeZANU-PF, titarisa mainly current result. Nhasi chaiye maona mapepesi ari kutaura kuti the whole deputy minister anorova mushandi wake nenyaya yekuda allowance. Manesi vari kustrika, madokita ari kustrika. Saka paari iye the deputy minister who is supposed to oversee manesi nemadokita, asi orova mushandi wehurumende ari pasi pake achidimanda allowance yake is more than $900. Iye dokita achitambira less than $400. So ndiri kuti kana that selfish government or selfish minister achiita izvozvo, kana totaura hakusi kukritisaiza for sake of criticizing, but mafact ari paground ane vana veZimbabwe. Ino ichi zvakare inofanira kuziva ndekuti patiri kutarisa nyaya yezviri kuitika muZimbabwe, tine zvakawanda chose zvatinotarisira kubva kuhurumende, but hurumende haifaniri kuita as it vanhu vangataura zvozvinyava vamhosva. Pari zvinezvi tine maissues anoto kuita nemavoter slip ekuti ari kudimandwa everywhere, but even achidimandwa apingai tataura zvozvinyava vamhosva otakritisaiza. ED pakapinda vakapromisa free and fair election, but free and fair election yavo provaairi pamuromo, but izvozvo state hazvitarisi kuti vatandiri vaende kustate house, because nokutarira nyika yose iri kudaira, nyika yose every corner vari kuona ngwe yavashanduko, nyika yose even weekend yavanoda zvipinge nekunyanga. Zviri rokuti vanhu vekutaura kunoku vatori redi kuona president vatamisa vavamirira. So ndiri kuti that moment yekuti izvo vakapromisa free and fair election, so haisi kutadza kuti vana veZimbabwe vaite determination yekuona efuri Zimbabwe. So pati kutaura isiie kuti kutanga very soon marari MDC vaimbotaura kuti ama MDC akubvasa, but for the last week pataenda kumareserva vabva vanyarara. They know this is a genuine call iri kubva kuvana veZimbabwe kuti they need change. So izvezvi those people from ZANU-PF vakateerera vese, they should expect serious busing 2018 elections in all politicians. Munhu wese ari kuuya atauya achivhotera basa, atauya achivhotera kupedza nzara, atauya achivhota kuti mwana vakagara zvakanaka, atauya achivhota kuti ndiwane pensheni yangu yakaenda nagono. So ndiri kuti all those issues maii ari redi kuti sorozve nyaya yeZimbabwe.
Aha, thank you there. Siyabonga mukoma Danford aqhubeka ubambile ecingweni. Puti ndimboya kwauri shamari yangu, nyaya yehondo yechimurenga yakanga yakanangana nenyaya zvikuru sei nenyaya yeivhu yatingati iland ownership, uyezve nyaya yeikonomi. Hongo Zanu PF yakatora minda ikagwera vanhu asi in a very chaotic manner that affected our economy. I think it could have handled in a better manner, but nevertheless, that is history now. On the economy, though, you haven't fared so much as ZANU-PF, because right now we are experiencing cash shortages. The nurses are on strike. Prices for, you know, basic commodities are going up. What the hell is going on? Record unemployment. How do you go into this election and defend your record as ZANU-PF and say to the people, look, we have given you land. We have empowered you in terms of the economy. How do you make that argument when you have all these challenges?
Thank you very much, Comrade Mtungamili. I would like to, before I answer your question, thank my friend, one caller that called from Namibia. I think he raised quite some pertinent points. And my colleague, Danford, I think he was articulate in presenting his line of thoughts, although I don't agree with what you are saying in terms of heaping accusations on the Mnangagwa government. We have to differentiate between Robert Mugabe, who ruled from 1980 to 2017, and Emmerson Mnangagwa, who has just been a caretaker for less than 6 months. I mean, he was sworn in on Saturday, the 24th of November, 2017, and this is 17 April. It's just a few months, if I should say. Who amongst the normal can want to judge somebody from such a short period of time? Literally, Papo, not out to give bonds
executive. Kuratidza kwavo kufarira sanduku in terms of how we do business in Zimbabwe. Vanhu havasi kuzviona here. Inga tiri kufamba kudzimwe nzvimbo tichiona vamwe vanhu who are not even Zimbabwean in terms of kuti tingafungidzira kuti uyu akamira kuno kunekuti ari kudivire ZANU-PF, uyu akamira uko kunekuti ari kudivire party yakati. Vanhu just from all over are appreciating the fact that change is really tangible and things are happening differently. The man is posing a structure that is commanding in a manner that encourages peace, progress, development, unity. He has walked the talk more than the time has been allowing, looking at how many days or how many months he's just been in at the helm. Ndipindure zvamandibvunza vankomo. Mataura nyaya hombe chaizvo yeland. As a young person of this country, I would like to tell you that land is very pertinent and remains pertinent, not only to us as young people in ZANU-PF, but also to any person as long as they fall under the humanity side. Go to any country, you'll find that land is the issue that is topical. Go to Philippines, watch documentaries everywhere. Nyango iko koko kwa muri kwa America iko koko koko. Land is pertinent. That's why that's why foreign policies will protect the interests of the domestic policy kuitira kuchengeteza naka for those that will come, generations to come, panyika yoyo. I want to admit that the land redistribution exercise in my country was not done to the best of our abilities. I want to vehemently and eloquently defend the land program generally, but not the distribution part, because distribution was not even, in terms of ukuti, ngovani abapiwayo, vepiwa kangaki, because right now I'm happy that President Mnangagwa and his lieutenants have been talking, and warning on multiple land ownership. Usually, the government is going to lezo, city iron them out, because you can't take prime land and do nothing on it. Ungalimi, ungaphumi lutho. Yet we know that in esikhathi kusathiwa bread basket of Africa, kwakunabantu abalimayo. It means that we should then identify indawo lezo ezingalinywayo, and abantu abangalimiyo baphe ithuba kulabo abalimayo. Labo abanamaplazi amaningi bayekele amanye amaplazi, kunikwe labo abanye abalamandla kumbe abafuna ukusebenza babe lawo. I'm very happy that some people find 99 year leases that gives them confidence ukuthi balime baye phambili ngamandla. I'm very happy as well with the economic approach of President Idi that led to the implementation of a program called Command Agriculture that saw the resuscitation of other estates, that saw the support in terms of agricultural inputs and the general program to farmers at whichever scale, which has put up the output. Yes, limo is his toll line. I think we know that we are more an agro-based economy than anything else. So far, I think this letter has been clean and clear. This is what is going to be a strong component in terms of our campaign message to the people. Because most of these things, they have seen them happening. As in the way it's up.
Ngicela ubambe umlomo khona pho pho take and thathe abalaleli and when I come to you both gentlemen will be talking about the issue of corruption because uphuthi ukhuluma ngendaba zokwabiwa komhlaba esikwaziyo ikuthi ingqungquthela zezano PF zilama plaza amaningi bona baphezulu khonale abaphansi abanengi abalawo amaplazi. Corruption is endemic in the country, and hardly you find any, you know, high-ranking ZANU-PF official being arrested. If any, it's somebody who's not on the side of, you know, those who are in power currently. But sike sithathe umlaleli sino Gabriel va Gabriel Chazuka kwa Muri asithi mbotora vankomo inkomo kunjani mnumzana
Kona kunjani
Oh ngumama hayi siyabonga mama linjani lana
Ngiyaphila
Yeli izwili indaba kazibuse siyamthakazelela kusasa lingathini ngaleli langa kuyine selikutholile njengoma nkomo selokhe ilizwe lathola uzibuse ungenza mpela kusasa lana elithi hayi siyambonga uzibuse wabantu abensundu
lapha vele akula lutho olumele luyenziwe elizweni ngoba kuthi zwisa ubuhlungu especially mina ngithe vele ngisiba yintombi impitshisa sincindezela senza yonke into sikhangele ukuthi umhlaba uzalunga. Right, abantu abavotile izwe lathathwa. ZANU-PF didn't think about other people. They were just after their families everywhere, all over the country. Uyakwazi ukuthi kusenza igugura wundi mina bensemathebheleleni lapho ngibe ngilotshole khona. Sathwala nzima again because of them. Ngasila nje khonapho ukuthi bebengitshela besicanga ukuthi ngabaphendula ngesishona. Yikho ukuthila kwami. Okokuthi kathe singabe ngafa right independence leyo ukuthi wayahlakazelelwa yiphi kathe sibabulala ilizwe bethatha amaplazi wangisithi uphume eHarare usiye eKariba kwakungani vele yi-ground okungazathi indege iza kwehla ihlale over kwi-green both sides bathatha ilizwe bapha abantu kodwa khonapho batsha baphiwa besenza yonke into kathe sikurumende kunokuthi uMnangagwa kathesa abantu besile ukuthi let's change umgabe masigo then we see ngekhu yabo kathesa sekuthezi phezu komlilo ukudlula lokho kusayisivele sikusasa khangela namhla ngizubuhlungu kathesa ukuthi istrike lokuyisiwa khona elizweni lakithi kuthiwa lekhulumende yikuyini khona oko abantu besifa border to border no treatment no what they abuse abantu till now. Sina zifuna ukuthi iZimbabwe ngabe abantu bayangizwa lami ngingumfazi ngikhathi ukuthi ngabe kathesa abantu bayavotela enye ihulumende ukuthi ibuse ngoba sesicwele nzima chasipiki jeresikoke zetu. Kwa kutuwa wachombo wabo chiwe, ama diamonds alutwa. Uya kwa ziti nga ulalela. Bae sabu kutu waba kumbulule, baba wope ngola. It's all over the government. Every sector, they were stealing. And now, they are still stealing. Because they are treating each other like we don't see, we are just the ignorance all over the country. Which is not fair. Yeah.
Hayi
iphele dzima siyesala lokuthi singathini ngabe kwakuthiwa mina ngiyabusa lami nginje ngangabusa sibili ngitshintshe ukuthi sibone ukuthi izinto zimi kanjani kulokuthi bade bodwa khathesi abantu bayafa imota zithengiwe zecampaign abantu besipha esibhedlela kumbula nina abantu abavele obaba isprostate cancer isiyandile kithi umuntu uyehlule ukuthi aphasi umchamo kodwa bayafa namhla bayakhala ngokuthi bazalwelwa mbani ngoba ikhulumende is after money.
Hayi siyabonga amankomo ngokungena kuhlelo ngamanye amazwi utakula lutho lokuthakazelela kusasa.
Akula sivela sifuni ngaba abantu bayangami ufela isikadi kuthi wabuya nini kurali ifela isikadi leslogan for nothing. Why suffering while other people are crying suffering all over the world? Abantu bezo nasikhangele ukuphike ijele ugqoke zakho kunzima lokho kuzisa ubuhlungu umnangagwa ngabe yimi khathesi ukuhamba ngesikava ikuthi kala ngishoni ukuthi ilizwe lonke likhangele ukuthi iZimbabwe bantu kuthiwa khathesi abantu sabisa ukuthi umgaba ahambe umuntu wonke wayevele elwisa not umuntu oyedwa thinking things will be better. Now the children all over the country, they are suffering, no jobs, no nothing. That's it, to suffer in their own country.
Uthukuthele.
Yabuyela nemata yakuthiwa ikhulumende sivulile ukuthi ngapha we have got it to business is open. For what? To go and suffer. No money, no currency in the country.
Xola.
Go then do something.
Xola mankomo, dadewethu siyakuzwa, uthukuthele mpela. Siyabonga ungena kuhlelo.
Ngibonge kakhulu, siyabonga futhi nge-Studio 7 ngoba isenza ukuthi lathi sikhulume esikufunayo. Namhla ngizalala sibili ubuthongo.
Hayi siyabonga mama, siyajabula ukuzwa ukuthi liyalalela.
Siyabonga kakhulu, siyabonga mtakamama.
Avuya nzwazi yangu, mankomo vati bata vari ku United Kingdom. Hanzi vamunangagwa vari kuti tidzoke kuZimbabwe. Kunoitei kusina mabasa? Ndi amainkomo. Timbotora zvekare mutereri wedu koma Gabriel makadi mukomo.
Ndinofara kana muchifara wavakuru.
Haiwa tinofara zvikuru, handiti mangwana tiri kupemberera zuva rerusununguko.
Ichokwadi.
Saka togorega kufara sei. Saka togorega kufara sei mukomo wako.
Aiwa, tinofanira kufara.
Madimata muri kupi?
Ndakubatai ndiri ku South Africa.
Aha, saka muri kuruonawo sei zuva remangwana iri?
Zuva remangwana rinorwadza mukoma. Nokuti sevakuru vari kupachirongwa apo vanotsigira bato riri kutonga rezanupiro haisi mhosva yavo vakuru ava. Ndokumbira kuti vandibatsise chaizvo mashoko maviri andichataura pamusoro pavo. Unoziva munhu kana akagara nembavha akadzidza zvainoita akazvifarira anongoramba achiti haiwa ndo zvinofanira kunge vanhu zviraramapikiti. Pane mukuru wedu mutungamiriri wenyika vamunangagwa kubva zvavakapinda pachigaro hapana zvatati taona zvine pundito zvavati vaita kunze kwekuti mabhuku ari kunyorwa. Mabhuku avanyora akawanda chose anotaura kuti tawana mamega deals asina chatati taona chisiitika. Chechipiri, mukoma avo vari kutaura nekuti vari kurya vachidzita. Iye zvinezvi muzvipatara tiri kutema tine hama dzedu dziri muzvipatara hadzisi kurapwa. Asi takaona mazuva vamunangarwa vachangopinda takaona 262 majabho maicu tinted ainopiwa machisi. Nhasi uno tikuona vane mota dzakawanda chose dziri kufamba vachikambena nazvo. Matisheti chaiwo chaiwo anopfekwa nevanhu vachange vachipfeka vakapfeka matisheti ane musoro wapurezidendi ari kunzi akaprindwa kuno kusouth africa. Asi tiri kuti Zimbabwe is open for businesses. Tine maprinting companies ari kuZimbabwe. Vatadza nei kuti vape mari iyoyo yavabhadhara kuno kusouth africa vapa madzikoma edu, vana sisi vedu, vana mai vedu, vana sekuru vane maprinting companies ari kuZimbabwe kuti tione kuti zvechuwa zviri kutaurwa nemukuru wenyika kuti Zimbabwe is open for businesses ichokwadi. Tine dambudziko rakanyanyisa iko zvinezvi muZimbabwe chaimo chaimo. Unopinda mubhanga uchida kutora mari unopiwa saga rema10 cents. Asi nozwa mukuru uyu achitaura kuti muZimbabwe kune zvinhu zvakanaka chose zvaiitwa nemukuru wenyika
ose
aitirwa iye.
Pedzisa henyu mukoma ipapo timbotora vamateereri. Pedzisa henyu pachidimbo.
Ndo vari kusapota, ndo vari kudya. Kana iri nyaya yeminda yavabva kutaura mukoma wangu ava, vataura chose kuti minda yakagoverwa asi haina kugoverwa nemazvo. Apo ndo chokwadi chimwe chete chataurwa nemunhu anosapota bato rezambia. Mapurazi vakatora ivo. Pataitora isisi toda kunorima vaingosvika voti apa ndepashefu, apa ndepashefu, apa ndepashefu vachingounganidza. Iye zvine zvinhasi ino tinongo zvachizi munge azosungwa kuti azosungwa azoenda kujeri atongwa makore mangana hapana zvinozotaurwa. Zvinongotaurwa kunzi asungwa kuti kutivhara isisi kumesi kuti vaite kunge vari kuita zvinhu zvine musoro. Hapana chati chaitika. Tine vanhu vakaita sana minista wedu, hatina maminista zvakaita sana Obed Mbuku vanozikana kuti ndo vane rekesheni zvese rweVictoria Falls.
Mugoma Gabriel ngatiisiyei ipapo, nguva dzafamba regai timbotora vamwe vateereri. Asi tinotenda nekupinda muchirongwa.
Maita basa mukoma ngomo, maita basa murambe muchitifonera. Vakuru vezanu vati vanotigumbura chose.
Tinotenda zvikuru tisaramba tichimufonera tichikurukura kuti mupinde pachirongwa. Silo munyu mulaleli, enkai ongafuni kuvetwa ngegama. Unjani mulaleli?
Nyapira ninjani vangu?
Hai siyaphila. Unjani enkai?
Hai enkai uyachisa chisa kuye kukanda kande nje.
Wazifihla igama wesavani mpisi sezaphuma amazinyo zaphela zathi du.
Abathakathi bahlala phakathi kweziqala labagcine khona ndofa babo.
Abathakathi kabasakwazi ukuloya.
Hayi kulandawe kuthi nje siyasibuye sikhumbule esinye isikhathi sangemuva mbija ngenhle ingene endabeni.
Hayi ngiyakwazi. Sungenele kuhlelo mlaleli, akusiphi umbono wakho. Independence Day kusasa 38 years of independence. Litshoni ke lelo langa kuwe?
Mina ngine 43 years zokuzalwa. So engikukhangeleleyo ukuthi after those 38 years angiboni ukuthi kuyini okuzaguquka. Kuphela isigaba esikhona ukuthi thina abantu singabantu bokukhombana ngeminwe. Uhulumende okhona owakhathesa kwalesi sikhathi, mina ngenye indoda engasapoti iparty, kodwa engikukhangeleleyo ukuthi sikhangelele kuphela impumelelo yakusasa, ikakhulu ebantwaneni abancane sibazele khathesa. Okuqakatheke kukho futhi ukuthi babekwazi ukuthi esikhuluma ngakho kuyini. Mabona bekhuluma ngefuture, Tina sikhuluma ngesidlule kwesikubonileyo. Ukuthi umongameli welizwe wenzani kathesi kumbe kuzaba njani? Mbona ngani kwesinye isikhathi kokuqala ngabe yangithi mina i-celebration le uphomu ku-celebrator kodwa ulanda esi-celebrator siyakhala ngoba namhlanje emini besixoxa nje labanye abantu sikhuluma ngesikhathi sombhuqazo sadlulayo kulabanye abantu abadala bakithi okuthiwa baphomu kunyamalala bathathwa bahanjwa nanamhlanje abaziwa ukuthi banga. Can you tell me ukuthi ngavuka ngicelebrator ngicelebratani at the end of the day emva kwezinto ezinjengazo nalezo kulabanye abantu abathathwa bahamba banyamala singabaziyela namhlanje. So i-celebration engikhona ngiyabe ngicelebrate ukuthini kwangona. Iko umbuzo wokuqala ukuthi even noma kuthiwa sizavota then kuthiwa sivuzama ukuthi bazama ukuthi benze icampaign yokuthi sivotele the ruling party erola right now but ngizivuza ukuthi for what reason at the end of the day even celebration leya kusasa there's no any meaning kimi into eqakathekile engizama ukuthi ngidinge ukuthi kulabantu bakithi abalimeleyo kwisigaba sokusikhumbuza amanxeba kusivusela amanxeba kusikhumbuza ngabantu bona abacatsha esingabazi ukuthi baphoselwe emfuleni baphoselwe edamu baphoselwe kuma-acid pools we don't know even umzila nanamhlanje kodwa baphomba ukuthatha bafake umuntu banyamalala kuzivela namhlanje. So ngicela ukubuza ukuthi kulesiqakathekisi kulesiqiniseko sokuthi ngingacelebrate yini kusasa.
Hayi siyakuzwa mlalelo ngelavizo siyabonga ungena kuhle.
Ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza futhi sicela ukuthi kwezinye insuku libisibize kuya kufika isikhathi lathi sishiseke mani ukuthi singene phakathi kwezono ezinkulumo kwenzela ukuthi ke sizwakale ethi imbono ukuthi njani ngoba iqiniso lipheleyo khona lokho. Ngiyabonga kakhulu lami libe lisifonde futhi ba.
Hayi siza kubamba siyabonga mlalelo.
Kulungile libe losuku oluhle ba.
Aha, anze nemtereri asina kuda kudomwa nezita rake atibata ari kunkai anzi hapana zvekupemberera mangwana nekuti pane zvakawanda kumashure uku zvakaitika zvisina kujeka zvakashungurudza vanhu vakawanda naizvozvo anzi hapana mhemberero dzatichange tichiita nezuva reindependence mangwana kune mabiko kuNational Sports Stadium uko nekunzwa kwangu as per tradition the president will deliver a speech vamunangagwa for the first time as the president of the republic then pachaita mutambo wenhabvu manje Zimbabwe Warriors versus maZebras kuBotswana ameno zvichafamba sei ipapo kusasa ke kuza kuba lo mutimba welanga leIndependence eHarare National Sports Stadium ubaba Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe ngelanga leIndependence okwakuqala engumongameli welizwe laseZimbabwe. Njalo ngemva kwalokho kuzokuba lo mdlalo omkhulu wenguqu phela phakathi kweZimbabwe Warriors aleqembu laseBotswana eleZebras. Ngiye kuDanford ngingakaphenduki kuwe mnumzana Phuthi. Ngazore we also know that independence was about you know the war for independence, the liberation struggle was also about universal suffrage, that's the right to vote. But many people over the years, even now, currently, continue to disenfranchise themselves, even though they won universal suffrage at independence. They disenfranchise themselves by not registering to vote. You have the right to vote. You don't have to, you know, pay for anything. It's your right to vote. I know, you know, and you also know, many organizations have been pulling out all the stops, you know, begging you, encouraging you to go to register. If you haven't registered yet, please do so. Mkoma Danford, uri kufamba sei, ari kufamba sei, matano, kukurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa kuvota. Kana kuti makatosiyana nazvo seMDC.
Yeah, thank you very much, Mkoma. Chokutanga nechokuti ndinoda kuti kuti yoti gai zvanopiye. kuti mukatarira parizinesi tatore vataure vanenge vatatu vari kufora vari kunze kwenyika zvazvinoreva ndero kuti isaini yekuoma kwezvinhu muzimbabwe zvinoti vana ivavo zvabva zvemuno vari tarisirire kushanda muno vari tarisirire kugara vane mhuri dzavari muno so patiri kutaura nyaya yekwezanukiye zviri kutosvowa zvega pano pachirongwa nevari kufona vana vedu vari kunze kwenyika chechipiri inyaya ya Edi Mnangagwa tini mangwana pacha adresa tichaona kuti adres ya Mnangagwa ichatengori adres yekuita promise zvakabvira achiita from 1980 inhema ane mataurira aita mutaurira wabva kutaura achiti vamunangagwa vane 6 months vachitonga pavakabvisa pamugabe neg40 vanhu velacose vanatimati madanda vana mutsvangwa vaiti ivo we want to restore legacy. The Zanu-PF party and the government has been hijacked. Ichirewa kudai wana Kasikwere na Zwau vario vakapinda mupower ndio vataitoti ivo vakapromisa maybe from makore akatangopinda muhurumende asi kana ari Edi Mnangagwa aripo nhasuno chekutanga ndechekuti izvo haana kodzero kuita rezvati nyebere pano kuti izvo vamunangagwa vane 6 months vachitonga tizive kuti izvo iwazi part and parcel kuhondo vachitungamira from the front vachibvako vakaenda kugukura hunde vachibvako vakapinda muhurumende vaine maministiri vachichinja mungapera pari zvinezvi maministiri iwayo ndingati ndiye munhu tai taiye afara ari muhurumende anga ari muhurumende yamugabe so kuti nhasi uno vataure nyaya ye6 months ndovasende kunyemerera vana vezimbabwe but vana vezimbabwe havana kupusa vanoziya pakafamba Mnangagwa vanoziva zvavakataura kuti vanhu ava ndo vakahejaka Zanu-PF so they want to restore legacy legacy yekuti ndo vakafamba pati ndo vakafamba musangano so panyaya yehombe iyi atakanangana naye panapo ndekuti hurumende Zanu-PF haingakwanisi kuti izvo iti iri open for business mai Mnangagwa vachangopinda vakatendera muchipatara pane zvavakaona pane zvavakaudzwa but soon akabvako a month later vakatanga kudini madhodha anobaenda pastrike zvichireva kuti izvo pavaienda vaingofambawo just luxury because dai pane zvavakaidentifya vaidai vakaadvisa murume wavo vakaadvisa hurumende kuti madoctors mari yayo ari kutambira ishoma because vakaudzwa pavakaenda kuharosito vakaudzwa vakaenda kuparenatwa so ndokuti hurumende Zanu-PF ndiyangova hurumende yangomirira chete kuti izvo 2018 vatandisa vanopinda muhurumende obva vaibvisa because vatadza kuadresa even a single issue ine chekuita neupenyu hwezimbabwe chechipiri mukatarira even paresearchal struggle disanted government haina kukwanisa even kuadresa masingle issues one of the issue yaaza kuadresa for 6 months andita inyaya yecash crisis every day if you go to a bank kaigamo mabank pane mapensioners vana baba vedu vane ma8 years vanorara pabank every day so if a president is failing kunzwira vanhu tsitsi vana baba vane 8 years vachirara pabank vazorara pabank after 2 days vopuwa makoini that simple issue iri kunzwira neelderly person what you know about young people anda mabasa so itori serious issue even issue yerendi yatalozvayo kuti hurumende yakapana mabasa yakapa vanhu land but isisi tiri kuti kupa land zinoti na kupasina production sechipiri as MD call a clear policy kuti we need kuti pange paine one man one farm zvinobatsira kuti vaya vaya vane capacity yekurima varimewo vawanewo pokudiwo pekurima sechipiri vachito kuti nyaya yeland audit land audit yakanakira inotaura mani kuti nhasi uno vamunangagwa vangatinyemeri nhasi kuti vamugari vaino 13 mapurazi ko ivo vane mangani vamunangagwa kovachivenge vane mangani mapurazi vai nawo
Ndokuti
isusu nyaya yeland audit of a very serious issue yatoti noti izvo 8 years after independence haina kuadreswa nemunhu anofoma mapurazi sechipiri even ingaita one farm sedzichitikuti famu racho ngarive famu rinenamusaizi because a president can have one farm andika but famu racho rakabva kunofuramu kutinoton that issue alone should also be addressed so ndokuti those basic issues Zanu-PF failed to address.
Thank you there, thank you there, Mkoma Denford. Ndimo mbata mromo Mkoma Denford, nguvandizo zvafamba timbo tora muterere briefly before I go to the Muziputi. Mtereri, vaskosa na ubosi kubotswana, magadi.
Ujani bawo.
Hayi siyaphila, yehlisa pheli volume yomsakazo.
Na sengehlisile bawo.
Isungenile kuhlelo ngamafitha.
Yeah, futhi mina into kuphela engayisho anginamazwi amaningi, indaba ekhona nje ukuthi ngabe kuyavuma nje, ngabe kuthiwa nje umnankagwa njengoba basenzela umsebenzi bakhupha umgqabe, ngabe nje bayama eceleni sike sinike abanye abantu ichansi, ngoba umnankagwa kule sikhathi lo mgqabe for 37 years. Mina ngazalwa ngo-1977, namhlanje ngile 41 years ngibuswa kumnankagwa lo mgqabe, but kathesi ngisebhotswana, ngidileke ebhotswana elami lizwe limphikile mntakamama. So at the end of the day ngazwela esandle sikuze ezabomnankagwa. So umnankagwa akunanto azayitshintsha eZimbabwe. Ngoba umnankagwa hayi mina mangamabi vele kambona ukuthi umnankagwa kulento angayitshintsha eZimbabwe, le cabinet yakhalayo naleyani ekuvinezana u-P F. So sicela ukuthi ehlisi mameceleni lathi celebrate kweminyaka, celebrate independence ka-1980 sesisentene ezingcono ukudlela ezi sizibona kadesi. Ayiwo amagama endlawa kuphela baba.
Hayi siyabonga Sikhosana.
Kuhle futhi.
Aha. Dingumuzi, I know you are very elaborate, but we are running out of time. If you can give us your last word in a minute. What's your message to especially the youth as we mark independence tomorrow on the 18th of April?
Chekutanga imi dingumuzi futhi inkolono wasitso ndoti vana vachakula muZimbabwe vavandile mbeli nebhatana nelinga zvimbeli kuti vabudilisise kangwe yavo vasichevukeni lidzo unologwa uzvitsviyo ntomengeno. Chevuvili, I would like to thank the brave sons and daughters of this land, Zimbabwe, especially from where I come, Plumtree, where I'm speaking from right now, who sacrificed to go for greener pastures even as early as during the 70s outside the country to fend for their families, to develop their areas, and a lot of others that are in the UK and other places of this world, where, as symbolized by the number of callers that we got from all over, including my brother my brother who refused to be mentioned by name, who said he's in Kai but he's lying, he's not in Kai, he's somewhere out, and all those people who are outside the country, I would like to encourage them that they should give a window of hope to the Mnangagwa government, because we know, we have seen that there is light at the end of the tunnel. He's a tried and tested man. He is a very careful and shrewd thinker. He is a doer. He is a man of his words. He is humble. He is a calculator. He is a man who has traveled the breadth and length of this land and knows
thank
what to do. Tomorrow I'll be at Changkwabu Lilima district celebrating 38 years of independence. Viva Zimbabwe. Ngakundikwembeli.
Thank you there, Toboka Tate Puti. And Danford, tipe mashoko akwe kupedzisira shamari. 30 seconds, we are out of time.
Ya, ndoti kukutanga vanawe Zimbabwe mayuti kukundu waevuku daira. I am not going to talk about it. Vakazviita zvakare sandikuti gore rineri igore rekuti semayuti eZimbabwe nevamwe vese vechikuru vese tikwanise kutenda clear message kuti enough is enough.
Aha.
For 2018 is like extension.
Thank you. Mkoma Danford. Let's leave it there. Zimbabwe, this is it. We are out of time. Toboka Tate Dingumuzi Phuthi Ndebe Zanu PF. Ilunga lezanu pia fumnamzana Dingumuzi Phuthi, Toboka kwasho tate, and Danford Ngazuore and MDCT Youth Zimbabwe, this is it. Ndoi matuka nduna, nkololo gwana waba tuka nduna, nkololo waba lisi. Zina ndi ntunga milinkomo, azibe hope.